Ini ndini Marvelous Msanganya huye ndichiti yeye no misoro ye na uzedu za nasi chitiri 4 zita 2018. Vanachiremba vopinda muzuva repiri vachiramwa mabasa zvopakuti upenyu hwevarwere hupinde munjodzi. National Foods inoti ichavhara makambani ekugaya hupfu negorosi muHarare neBulawayo nenyaya yekushaya mari yekutenga zvikwanisiro. Kanzuru yekwaMutare yotenga motokari dzekutakura marara. Vakarwa hondo yerusununguko voshorwa nekuda kuvandudza bumbiro remutemo kuti vechidiki vari pasi pemakore makumi mashanu vasakwikwidze. America yoenderera mberi nekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaGeorge H.W. Bush. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa danho revamwe vakarwa hondo rekuda kuvandudza bumbiro remutemo kuti vane makore ari pasi pemakumi nemashanu nemaviri vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930, 15460 ne 13860 kHz pa short wave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 9875 short wave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.